manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqojo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musa 25 na 26 December tsaona dzanga dzakatikira. Tiona kuti musa 25 wakapa vanhu vatatu, musa 26 wakapa vanhu 4, ini nezviro kwakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
Kuzvitamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese paChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvinhu zvakadaro kupomuleni Albinism.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi, musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabheuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMabvuku muHarare. Vanotiwo nemusi wezororo rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitiwo nemusi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitiwo nezuro chishano kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye kuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Tichitaura kudai musi wa 25 na 26 December tsaona dzanga dzakatikira. Tiona kuti musi wa 25 wakapa vanhu vatatu, musi wa 26 wakapa vanhu 4, ini nezviro kwakapa vanhu vaviri. Asi tiona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMabvuku 10 vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vasingafaniri kunge vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta yatoti pachirungu yaya fatiki. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye wakoisa upenyu wanu mkwavo. Mapurisa chana mbajiti tisa wanu. Asungo zitutuwa ni mapurisa chete. Kuna chakuno batira kanewa wachikairi wasinga tereri. Wasinga batiri uo kutu mkwavo. Mwe mwine saona shomu.
Takaona uo mapurisa chinza achanga akaisu kwa mwini kwa kwa ne mwunzumbo takawanda. Shuri kutasua heri kudzikisa uo kutatawona uo.
Ya shuri kubatira na kutu maona watu viki zororo setra tanga paka ita jukwata jaka sena sena. Zunosanga nchira first lady. Amaya kusuli ya Mnangagwa. Jukwata shuri trust safety council police. Taka kubata nimewe South Africa wakawa ya kukwanda. Neku bubi. Saka mwenye tona watu wana wajinji. Nakaono wanga waini chishuro. Chukuti kawa na jite shoma. Wanga wani chishuro chukuti kisawa. Doso watuti zofana wa chiti kanguwa ningu wa isos.
Kupanyayo ze kuparwa kwezi mosha. Tinaona watu mungu wa zema zororo izi. Ndo zinenge zinoti isi mkei inyaya ze mosha izi.
Shiru kuongorora. Mosha zati zanya so chita wala utaka kuhira kana utaka zika. Kia kumupa masho wakazara. Kana tasika kuma 10-15 Januari.
Tishitari so gorira 2019 mnyaya ze mitemo. Zizwa munga taura o assistant commission.
Tichiri paka tindofuma gorira kuperaka. Commissioner General wana zaita report yao. Nikupera kwa gore, ato kwa sasa zutawara nyo ya mna Januari. Ndopati ita kono wari mwosha zinika yetu zaka zikira ere, zaka kuira ere, zinu shaka tinyeza sema pulsa nde isis, shataka gona nde isis, shatuno tasira kita mna 2020 nde isis.
Wanga wari mutawariru wema purisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, wari parunari mwarare ne Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa MDC va Nelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vachamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reulawayo. Kuti tinzwe mafambira aita basa kuvulawayo tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosiwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikosa President Chamisa vane program yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsira zvemasenior citizens yavanoita gore rese kwaChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muvulawayo paita contingent yemaMPs nemasenators. Le provincial leadership vachipa zvekudya zvekugeza zvino zvakadaro kuPumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese ndeapi mamwe matunhu muri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese takapinda mharare chero mumamisha takabva kwa Chief Kaisa uku ikapapa Christmas pano. Pese panowani kwa munhu anenge atsvagiwa navapresident Chamisa kuti abatsire vanhu tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatatasvika vateereri venyu vanotiudza tinoona kuti President Chamisa vanoita zvavanenge vagona voita.
Chii chikuru chakaita kuti vachamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti President Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. Vachamisa vakataiwa isi totanga ipapo. Tichitobatsira vanhu patinenge taona navo pashoma ipapo tichicherechedza nenyaya dzechrismas idzi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro patinofamba patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna president totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. Vachamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika ndezvekuti President Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwa zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno. Taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira wobatsira ikoko. Saka ndo mashandiro anoita vachamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vawane Christmas inenge irinani nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuzimbabwe ndio zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa naPresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosupporta pati ipi, tikaona variko vanosupporta mamwe maparti tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANU PF ndevanhu vasingasupporti mabato, ende kana tichibatsira vanhu kudaro tisi kuita nekuti tiri vanhu ka kwete nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino. And President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vanoson Chamisa, Dr. Nkululeko Kosiwanda vari parunare neStudio 7 vari kuvulawayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makeses maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maissues etyphoid atakada kuongorora, bhozi anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa necity health kuti makeses aya akamira sei. Sekunziwa kwenyu ndepekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makeisi vayo hungu, pane makeisi akauya kwatiri atiri kuongorora atingati takakontena. Makezi zani kekuita nechirwere chetyphoid yatukusaspekta kwa mwangwa nechirwere chetyphoid.
Chii chikuru cha makawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo hukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatinati tarisira izvo nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatsirana neutachiwana hunokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndiautsagamari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwi kunge ichinwiwa. Utsanana kudya usina kunyatsogeza zvakanaka ndozve zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati mekurarama. Saka mukudaro ndozviri kukonzera kuti zvirwere zvisvike zvisvike zvisvike. Mukatarisa patichagarika, ibhizinesi senga rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawanda ipapo. Saka ndozviri kukonzera chi zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
tinoitika chiri pachena tinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuru, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuru kuti iwe kugeze maoko ka, nekuti watanga chikafu parodhi. Haungatarisire kanzuru kuti iwe ikuitire mamwe mapauri chapozingochiita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekumbopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isikuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokubudisira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga ingava mhosva yakanzuro here kuti hatina mvura?
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda munenyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tina kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatisanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanesai Mutandwa. Ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Vandaingotero ndaingorondawo tsimba dzemama promoters vakuru kwandiri. The likes of Cheapers, Joshua Jerry naMai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndi Alec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naye Stereke, ndiye munhu andaitevera Stereke. Apsinawo sakangondimotivata kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music, sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongopinda muline reentertainment chete, ndiye ndirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndiri kunyepa, gore rino ranga rakaoma. Tinotidai rachienda, kana rakachenda mangwana chaiye, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Nokuti kuti entertainment industry kuti munzimaita mari unenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. Chero makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotreya kuda kuunza vaimbi, vakatadza. Hazvina zvangasinga dzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadungure, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotreya kuita Davido, tikambotreya kuita murumba artist Salipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatso simba stereotype. Saka 2019 chinja chakaoma, nekuti I'm not very sure kuti economy here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ndaachipera tichitangidza pana 2020, pamwe maybe mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitai?
Aiwa kwete, haakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvine zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo, usina pamuromo, not in I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Vanotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete, vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu. Vanotozviziva kuti ndinombotry
pane zvamuri kuronga here kupera kwegore kuti chivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. So kunoita all white party, nekuti Genius kuna anongozikana nekuita ma all white party. Saka tiri kuita ma all white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa 31. Saka tine mapati tichikuita pamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri tiri kuitira kucarnival. Both carnival iri kuyanyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party, after party musi wa 31. Tisu tinenge tinayo SG Events, takapatina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge mii nayo iku carnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti ku all white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa 500, pa 1500, pa 1500 svika pa 2000. Pamari bese kuita ukabadza 500 years. Pa 500 papa unowa na matiketi vano vairi kupinda. Owa na wawa uri wet 500. Saka vanengu wa idabu buka matibu za wawa nukwansa nubada pa namba zangu dhivu Zimbabwe zinoti +263 773 045 907. Ndo zogo rashakare +263 773 045 907. Waidabu cha matibu bookings avu. But ndenge nda akusara na mabookings mashuma bugozi vanu wakawanda varu kubuka matibu. Especially vanu varu kubaku Zambia, Botswana, and South Africa. Varu kubuka matibu. But kana muna asina temari table kupinda E20 US. Rest of the ground ku VIP aru kubiraba mafuti yesi shukira.
Pane mazwere amungata urova mwe vangange varu kufunga kuita mabasa amuru kuita ya vechidzimai.
Ini nukunoti mazimai ngawe tishandi takawanda. Nukuti ezhu nezhu wakazi varu kungweta shuwe promota magitara ya sungoni waviri na hiritro. Isusu tunuanzo mira girl child. Atitu kuna pano janiru mna nonzi mukazi. Mwedi no zimba. Tatoya mchuna atiti mira nema artiste dechika. Especially pana soma taka artiste wataka mira na etakambo mira na soma. Baba ini sana ni mafamily issues hawa wataka mira na soma. Tukuti wakazi varu mwada varu kuda kuya. Kuzo itashema promotions, jema events, uya iti wande. Tukurile varu mava. Matire gira, tungori tega, tukutu uya iti basirane siwande matire gira. Wakazi ngara uye. Women empowerment, tukushana na wakazi. Tuko basiro maartiste dechika zino tizitega tukushukuona. Tukudo support tukukunamuna wakazi.
Aiwa, nguwa hili ndiyo ya itasha anche. Tino kutendai amai mawindo wanozikano wa shwakare nesare kuti maimaka. Kunge manga mwinesu, upano pa chirongwa chedu, chinotarisa, chinosangana nevanhu kazi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington. Ngati sangane zvakare gore rinouya, pa chirongwa chedu chekutanga, che Women's Forum.
Makateerera ku Studio 7, tiri kutefenyura tiri mu Washington DC. Nino gamchile ene mufaro mchirongwa chedu upenyu wedu umwe tino tarisa watino sangana nazvo muupenyu. Nasi tiri kutarisa nezve matunu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunu akasarira kudarika mamwe. Saka tatimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi ve Baptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tiri poka na makadiyo zviri kufamba sei ikoko.
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Ndinotenda hedi aiwa kuno kuri kupisa iri kuna iri kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nasi Reverend Motsi tari timbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndo dunhu rakasaririra hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro. Ndo zvinhu zvichingoriko here nanhasi izvi?
Aiwa bai zvinhu izvozvo hazvisisini izvo. Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko. Zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebherevent inge ine drought. Pane vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo panga zvinoitwa kumashonerend. Unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatorevesa. Yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo. Ipapo ndo pane nyaya hombe kuda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzafanira kunge dzichipihwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dzienzane nedzimwe. Tukazotarisawo kumasvingo vakada kungofananawo nesu zvishoma asi unoona kuti vamwe vari kumashonarendi kuna namashonarendi east newest kunenge kuri nani pane dzimwe nzvimbo dziri kunoku. Zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvokuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana. Iyezo hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nekuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution. Zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya?
Tiri kunyora nezvazvo pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo. Isu tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vaakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisirawo hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira izvini kana kuunza runyararo vanhu vanenge vachisakompleni kuti hazvina hazvisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kubva nemazvinzvimbo zvaka zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa ukenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwaakuti dunhu rakati charinowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vanga vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaro, hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashonerend, pato neurongwa hwakatsarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvichiitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Tiki iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi makwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyange hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoile du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvengu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi yemusi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Stanley Musanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.